Vaniko vakaudza vatorerena kuti musangano wavo navamunangagwa wakafamba zvakanaka chose uye vakataura pamusoro pezvakaitika musi wa 1 Nyamabvuvhu pamwe nezviri kuitika munyika.
Violence of August 1st, the deaths of 6 people in the streets here.
Mhirizhonga yeswa 1 August, kurawa kwevanhu, kushungurudzwa kwemahadhe zvemapato anopikisa, pamwe nekurohwa kwevanhu mumisha inogara vazhinji muHarare, zvinhu zvakataurwa neZimbabwe Human Rights Commission uye hurumende yeAmerica inozvisikana nazvo. Isu nenyika dzakaita seUK, Australia, European Union takatopa pfungwa dziri pamusoro penyaya iyi.
Vakati vamunangagwa vakavavimbisa kuti vakazvipira kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuona kuti vanhu vemuZimbabwe vagara murunyararo. Vanikos vakati America yakazvipirawo kubatsira Zimbabwe kuti ive neutongi hwejekerere uye vanoona sekuti nyaya yeshanduko iri kudeedzerwa navamunangagwa navanelson Chamisa veMDC Alliance inofanira kutsigirwa. Panyaya yekuvandudzwa kwemutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act, ambassador Nichols vakati mutemo uyu wakavandudzwa zvichienderana nezviri kuitika muZimbabwe uye vakati zviri kutaurwa navamunangagwa navanelson Chamisa zvinoratidza kuti zvinhu zviri kufamba nenzira yakanaka munyika. Vakatiwo mutungamiri wenyika yavo vadonald Trump negurukota rinoona nezvekunze kweamerica vamike Pompeo vakazvipira kuvandudza ukama hwavo neZimbabwe kana ikaita zvakatarwa mumutemo weZidera. Vanikos vakaramba nyaya yekuti America inotsigira mapato anopikisa vachiti nyika yavo inotsigira utongi hwejekerere, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuvandudzwa kwehupfumi kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka. Vamunangagwa vakativo Vanikos vakaita zvakanaka chose kusangana navo kuitira kuti vazvinzwire pamunhu sefozha matanho ari kutorwa nehurumende kuitira kuti vanhu vagare murunyara.
You must have a correct appreciation of the environment.
Anofanira kuva neruzivo nezviri kuitika munyika. Nekudaro auya kwandiri tikaonesana mamiriro akaita zvinhu munyika. Tiri kuenderera mberi senyika uye tinoda kuti vanhu vedu imi kuti mugare murunyararo. Tinokwanisa kubudirira chete kana munyika mune runyararo.
Kunyange hazvo Zimbabwe yakaita sarudzo murunyararo, mhirizhonga yakazoitika pamwe nekushungurudzwa kwenhengo dzemapato anopikisa kusanganisira vaimirira mapato aya musarudzo kwave kuita kuti nyika nemasangano epasi rese aonese kuti hurumende yavamunangagwa haisi kurevesa pamashoko ayo kuti inoda kuti vanhu vagare murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.